Ndiambo shandira Zimbabwe Broadcasting Corporation, ndikazo shandira Radio Voice of the People. Andirambo shandira na Sandra, musangano rumwe chete. Titakango sangana kwa kawanda, tikawenu kuwa zana, seba tapiwe na unu Zimbabwe, uye shende kunze kwenyika. Ndiambo wani mkwa ya ndaka sangana na yetri ku United Kingdom, tawana mbairo, chikambo wana mkwa ya kukurukura. Uye shetri muno, kwanso kutera, zvaise zvaita, zvinyorwa zvaita ari ku Daily News, pamwe netsekwende dzaipinda mumashure mekunyora nhaurwa dzakasimbarara dzaidzopedzisa dzazunza vakuru vakuru. Saka aive mutapi wenhau, aive watingati aive nezvivindi zvatinokurudzirana kuti ngatinyore ichokwadi, ngatitaure ichokwadi sevatapi wenhau, uyezve nekubvunzurudza nokutsvagurudza. Angari investigative journalist ainyora nyaya dziya dzemushure mekutsvagurudza nekubvunzurudza, uyezve akakwanisa kuwana chinzvimbo chiri pamusoro kusangano raaishandira Daily News. Paanga ari kustudio 7 aigara akandifonera kana kuine zvizhinji zvakanangana nevatapi venhau achindibvunzawo ndichibuda pastudio 7 nezvaitika muno muZimbabwe, kunyanya zvaitika kuRadio Voice of the People, uyezve nezvimwe zvakanangana nevatapi venhau zvaingoitika muno muZimbabwe, munhu aigara akandifonera sezvamaita emuri kuWashington ikoko.
Mungatimi acharangarirwa sei muZimbabwe uyezve pasi rose?
Nyaya dzakadaro dzakafanira kunge dzichipakurirwawo kunyanya vaya vari kudzidza vari kumacollege, kuti vazive kuti pane vakambofamba munzira yavarida kufamba nayo pamberi pavo, vachizivawo nezvemibayiro yakawana iyo, pamwezve nezvaakanga aita. Haungowana mubayiro chete pasina chikuru chaunenge waita. Saka zvizhinji zvingadzidzwe neavo vachiri kumacollege nevavo vachiri kusimukira, kunyanya vatapi venhau vechidzimai, nokuti angasvika pachidanho chiri pamusoro chokuita political editor. Kare kare kwakadaro, asina nhasuno tinoona kuti mumanewsroom edu hatina vanhukadzi vakawanda vanotungamirira manewsroom. Asi kuzoti veDaily News vamupe chinzvimbo chakadaro, vakaona kuti ane ushingi uyezve anoita basa rake nemazvo. Saka zvizhinji zvingadzidzwe nevatapi venhau kunyanya vechidiki. Vatinokurudzira kuti vasatye kunge vachinyorawo nezvematongerwo enyika, vasatye kunge vachinyora nezvekutsvagurudza nezvekubvunzurudza nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzisinganzwisisiki. Vasiyane nenyaya dzemanyepo dzatinoti fake news. Pamwe nedzimwe nyaya dzinongonyorwa pasina kubvunzurudza nekuongorora kuti nyaya iyi yakabva nekupi chienda kupi, kuitira kuti ibudire chokwadi kwete nhema.